Ngombwe isusu sangano revarairidzi izvezvi tiri mubishi rokunyora gwaro riri kuenda kuline ministry of education kuenda kugovernment nekuenda kuzimsec kuti tivaratidze kuti pane zvabuda izvi netime frame yabuda iyi paita mateya paita gadzirisa zvine maringe nemari dziri kuchadziwa idzi zvine maringe netimetable yokubhadhara mari dzacho nezvimwe zvakawanda zvinoinclude ivin nekupawaraidzi mari dzinogutsa mukombe kuti vaite basa ravo maisho kwazvo nyemba kusadzarungwa
zvii zvamungati dai vatseketudza vachiita muda kuti vasvike papi
maonero edu isisi ndokuti zamanishina harifani kuti rionere vabereki dai mazamanishina zvavo akwanisa kunge achichajiwa mari dziri pasi pe1000 mari yomuno zvingabatsira zvikuru kwazvo nokuti munhu unenge akapedza makore 4 kana makore 6 achidzidza uyezve taiziva kuti primary education kudzidza mahara dai hurumende yatsvaga mari yokuti vana vasange vachibhadhara kuprimary infact basic education zvainotonzi ndeye mahara basic education reva kubva grade 1 kusvika 4 taizoonawo mafees ari affordable taakuenda kuelevhua asi pamwe pese hurumende yambomiramirawo ikabatsira vabereki asi pari zvino tiri kukumbirisa kuti dai vangotadzawo kana ma1000 pesubject zvingava zviri nani uyezve tikakwanisa kuti nguva yekubhadhara yacho ikwanise kunge ichiita 2 weeks kana 3 weeks nokutenderawo even late entry zvinhu zvingabatsira nokuti painenge ichingoenda mari yacho inenge ichingoenda muzimbabwe hatichaende kucambridge saka zvinofanira kunge zvarerukira vagari vemuzimbabwe pane pataibhadhara mari kucambridge
mari dziri kubhadhariswa kunyora bvunzo imari dzinoenderanawo here nedzimwe nyika
tinoratidza kuti kumwe education into right saka maschool fees haatobviswa saka kumwe ikodzero yemwana anodzidza kuti aende kuchikoro anyore masubjects aanoda saka pedu patinotorida kuremedza mubereki kuti abhadhare mafees apo isu tinenge takuita mateya tikaenda kwese kuna nazambia kuna nabotswana kuna nasouth africa hakuna mwana anotadza kunyora zvamanishini nokuti hurumende dzekwei hurumende dzavanhu dzinobatsira kuti vana vanyore masubjects akakwana vachibhadhariwa nehurumende saka isu tiri kutoremedza vabereki nemari dzinodhura dzikadai
masvika papi nenyaya dzekufambira mihoro
dambudziko ririko nderekuti vanhu vatinenge tichida kuti titaure navo vanotiza nhaurirano patiri izvezvi tazama matanho ese izvezvi takanyora tsamba tikanyora kumukuru wenyika mazuva mashoma shoma achangopfuura tichivaudza kuti mari dzanetsa muzvikoro hungu vakatambira tsamba yedu asi hatisati taona mhinduro yavo kuti vanoti kudini nemari shoma dziriko idzi varayiridzi vari kunhunga zvose nomuromo zvokuti tikasvika mumwedzi uno achifuni kusvika papei pasinawo imwe mari yakwanitambo ichiuya kuvarayiridzi tingaona varayiridzi vachikanda mapfumo pasi nokuti varayiridzi vakawanda vari kutotiudza kuti havakwanisi kunge vachishanda kupfuura pana June pay day vakatarisira kuti mari dzavo dzivandudze kusvika pana June pay day pakatadza kugadzirika ipapo tinokwanisa kuona varayiridzi vachiramwa mabasa kana pay day yemuna June ikapfuura pasina zvaita varayiridzi vanozongokwanisa kukanda mabasa pasi nokuti vanenge vasina mari yokuramba vachienda kubasa.